Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20/10/2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Upenyu hwavanhu hunenge huchichinja for the better, ende uyezve vanhu anonzi marefugees vafa koniko sevanhu, ndosaka vachicelebrate pazuva ranhasi.
Nasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Asi imwe nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu inoti upoteri hahuperi, ichikurudzira nyika dzose kuti itarisise nezvenyaya yeupoteri.
President Chamisa nezuro chaiye vakataura kuti hapana munhu anoraswa kunze ukabviswa apa, unonzi aiwa redeployiwa woenda kumwe. Munhu wese ane basa rekubata, nokuti basa riri pamberi pedu reruswa 23 August rakakura.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change harisi kubuda pachena pakushorwa kwaro pamusoro pezvisarudzo mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi pose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day, iro richacherechedzwa pasi pedingindira rekuti Hope Away From Home, uwandu hwevapoteri pasi pose hunonzi hwadarika mamiriyoni zana kana kuti 100 million, uye vakawanda vavo zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana vari kupotera kunyika dzine upfumi huri pakati nepakati kana huri pasi. Nhasi vanhu vari kumupoteri paDukwi Refugee Camp muBotswana vanoti havasi kuona chikafu chinovakwanira. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe 16 zviri muupoteri pakamba yepaDukwi zvinoti havasi kuona chikafu chinozvikwanira. Mumwe wevanhu ava vasenzeni Ndebele vanoti vane mwedzi mina kana mishanu vasingapiwe chikafu nesangano reUnited Nations High Commission for Refugees.
Vakange tichipiwa chikafu ibhaikuti chikafu chakanga chichidzonga pasi, chikafu chemonthly food ration, but since this year hatina kupiwa chikafu muJanuary. Takapiwa chikafu muFebruary till all this month, till last month ndipo takapiwa chikafu tizvevaranera, kuti sei handizivi kuda kwamwari.
Studio 7 anakwanisa kunzwa divi reUNHCR sezvo mukuru wesangano iri pamuzinda uyu vamadhodha Nasha vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi vanasha vakaudza bepanhau reSunday Standard kuti sangano ravo harina mari inokwanira vanhu vari muupoteri. VaNdebele vanoti zuva riri kucherechedzwa revapoteri pasi rose harichina zvarinoreva kana vapoteri vachiyaura nenzara munyika dzavagere.
When it comes to World Refugee Day, chikafu chakanga chiripo mabheji ese nenyama yakawanda, vanhu vakanga vakawanda. Chinoshamisa ndechekuti izvino chikafu vanhu vashoma, maybe nearly 1,000 or less than 1,000, but we 3.5 by the time. Iye zvino we are less than 1,000 or 1,000. Chikafu hakuchisina, togona kupiwa nyama chete, sometimes rice nenyama.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengeteka kwevapoteri yeRefugee Warfare Committee pamuzinda weDukwi, amai Patience Takauna, vanoti hapana chavangataure maringe nemamiriro evapoteri zuva reWorld Refugee Day risati rasvika.
Sachiyapesa nomarefugees inDukwi Refugee Camp, handina zvandingataure panguva ino nezvemarefugees ka, zvakare ndisina kupiwa mvumo nemaauthorities kuti I can say anything about the refugees.
Mumwe wembo mupoteri akadzoka kumusha vanemochuma vanoti vapoteri vaigona kugara kwemwedzi mitanhatu vasina zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwemunhu zuva nezuva.
Panyaya chikafu zvinhu zvakawanda zvazvachinjei hazvo papasina maration anga achinjai wanga arijusa nekuti mange pane mamwe matype of rations ataiona tiri kusvika taitozviwana zvimwe hazvimaporiji zvataipiwa so nana farafini ayo makutogara mwezi ma6 months ndisina kumbowana kana farafini but itwazoration yataiwana yekubikisa nemapuramas nekuti taigara pasina magete.
Vanoti vazhinji vevaimbi vevapoteri vakadzoka kumusha havasi kurarama upenyu hwakasununguka.
Pane vamwe vakaramba zvemabhenefiti zvizvi vavatoita zvekutozoteva zvenharo vacha zvekutorwa mubavaitwa mumabhazi acho vachiendeswa vakanotorwa kubabva uko without anything kana kudya kana tukura yekuti enda kwavo nokumusha kwenyika unogara hatombozivi kuti vamwe vakanosvika neitei kumusha kwavo kwavakanogara.
Zimbabwe yanga iine vapoteri churu chimwe nemazana masere vanga vachigara padhukwi asi vazhinji vavo vakadzokera kumusha pasi pechirongwa chaikurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kuzimbabwe. Asi pane vanhu 16 vekuZimbabwe vachiri kugara pakamba iyi mushure mekunge varatidza kuti upenyu hwavo vaizopinda munjodzi kana vadzokera kuZimbabwe. Dhukwi refugee camp yaimbogara vanhu vanosvika zviuru 6,500. Vanhu ava vachibva kuZimbabwe, Democratic Republic of Congo, Rwanda nedzimwe nyika. Asi pakamba iyi pasara vanhu vanosvika 700 mushure mekunge vanhu vakawanda vadzokera kumisha yavo pasi peurongwa hwaitsigirwa neUnited Nations. Sangano reInternational Trade Union Conference rinoti gore rapera vanhu vanodarika 100 million vakapinda muupoteri mushure mekumanikidzwa kusiya misha yavo. Sangano iri rinokurudzirawo pasi rose kuti ribate zvakanaka vapoteri uye kuvabvumidza kushanda vachipiwa mibayiro yakafanana nezvizvarwa zvenyika idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zvichakadero, gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kunyange hazvo pane nzira dzinotevedzerwa mukubatwa kwevapoteri pasi pose, nyika zhinji dzine mabatiro adzo adzinoshandisa mukuchengetedza vapoteri vari munyika mavo. Tabata vaMasie tikatanga nekuvabvunza pamusoro pezuva revapoteri ranhasi.
Ya, iri izwa rakakosha nekuti rinocelebrata atingati marefugees vanhu vanenge vachibva kunyika dzavo dzisaungira zvakanaka kana dzatichipa chirungu dzirisa unstable vachiwanawo kupotera mune dzimwe nyika. Saka panguva yapfuura United Nations yakaongorora zuva iri rakaona kuti izwa rakakosha nekuti upenyu hwavanhu hunenge huchichinja for the better and uyezve vanhu anonzi marefugees vafa kuonekwawo sevanhu ndosaka vachicelebratewo pazuva ranhasi.
Iyo nyaya yevapoteri yemarefugees inotadza kubatwa zvakanaka here kuti ipedzwe? Ndinobvunza nekuti ndinoona kuti kuZimbabwe kune marefugees ekunyika dzakawanda, asi mukaenda kunyika idzodzo zvekare munowanawo kune vapoteri vekuZimbabwe. Hapana imwe nzira here inogona kuitwa nayo, inogona kushandiswa pakupedza nyaya yeupoteri?
Nyaya yeupoteri inyaya inokwanisa kupedzwa kana hurumende pasi rese dzaka respecta atingati kodzero dzevanhu. Tinoona kuti pakupotera apa vanhu vanopotera panyaya dzakasiyana siyana but over time takaonawo kuti vanhu vanopotera kunyanyanya vanenge vachibva kuAfrica uko inyaya yehurumende dzisina kumira zvakanaka, kana kuti pachirungu anenge achizi unstable economies. Saka tinoona kuti pasi ingese kunyaya manyika dziri muAfrica inyika dzine magovernment asina kumira zvakanaka, atingati pachirungu ari serious stable. Instability yacho tinoona kuti yakanyanya inenge ichienda panyaya dzema tongero yenyika anoafekta atingati kodzero dzevanhu dzinoisa kuti vazosumukawo vachienda kune dzimwe nyika. Izvi zvinobva zvakanasa zvekare atingati upfumi hwenyika kana kuti ikonomi unoshayisa vanhu vakawanda mukana yekusevenza munyika idzodzodzo. Saka tizoona pachizoita migration yatingati iyo inozokonzesa futi marefugees kuti vakawanda vazova vachiwanika vari mudzimwe dzinyika vachitsvagawo kuti vaone kuvandudzawo upenyu hwavo nokuwanawo kana mabasa kana kuti kutizawo atingati mapersecutions anokonzereswa nekuva unstable kwenyika idzi. Saka izvi zvinhu zvokuti kana nyika dzese pazinonobva kuUnited Nations vachisangana rive riri zuva rinofanwa kuva rinonyanya kukoshesewa nehurumende dzese kuti vawanewo vachitaurirana kana kuti kuona vachionesana kuti nyaya yemarefugees inyaya yekufa kugadziriswa kuti pasave nekunyanya kuvhiringidzika kunoitika munyika dzavo kunokonzesa kuti paite vanhu vanozoenda vachienda kune dzimwe nyika vachizonotanga upenyu ikoko.
Anotarisa mabatirwo anoitwa vapoteri ndiani? Nokuti ndinoona kuti mune dzimwe nyika dzakaita sana Botswana kwandakamboita upoteri dzinoita sokuramba zvimwe zvinenge zvichidikanwa kuti zviitwe kana kuti zviitirwe vapoteri. Anoongorora mabatirwo anoita vapoteri munyika dzese ndiani, uye kana pane zvavaona zvisina kufamba kana zvisingafambiswi zvakanaka panoitwa sei?
Ya ipapapa kuona yatingati wofe yevapoteri inyaya dzinge dzichiongororwa nenyika inenge yabvuma kuti munhu apotere munyika macho. Tinoona kuti pane inonzi United Nations Refugee Program, iyo basa rayo ndiro kuona zvekare yatingati wofe yevapoteri vasati vadistributwa kana kuti vaendeswa kunyika dzedzaidentifiwa kana kuti dzinenge dzichibvuma kutora vapoteri. But kana vapoteri vatochipinda munyika idzodzo, for example seBotswana yamataura kuti kana vapoteri vatopinda munyika idzodzo, its tingati responsibility yehurumende inenge yabva kuti munhu aisewo application yake yekupotera imomo kuti vaonewo zvekare kuti vapoteri vawanawo mawofes ari nani.
Avo vange vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare neStudio 7 kuTexas muno muAmerica. Zvichitevera mashoko ekuti vamwe vakuru mubato reCitizens Coalition for Change, kusanganisa umwe wevatevedzeri vemutungamiri webato iri vatendai biti, vanogona kuva vakakundwa musarudzo yekumirira bato iri. Vazhinji vari kupa pfungwa dzavo pasocial media. Vamwe vanoti vabiti ndivo nhengo yeparamende inoshanda neruzivo rwakadzama mudare iri. Vamwe vachiti kana vakakundwa, zvido zvevanhu ndizvo zvinofanirwa kuiswa mberi. Pari zvino CCC haisati yazivisa kuti vacharimirira musarudzo ndevapi, richiti vachaziviswa mangwana chitatu. Tabata vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwe pamire bato iri panyaya yavabiti.
CCC tukufara zvakanyanya nekufamba kwakaita sarudzo kana kuti candidate selection process yedu. Pakutanga kwegore vaChamisa vanovaivo chain champion in chief kana kuti mukuru president wedu vakataura kuti gore rino tichange tichiita citizens campaign zvakare macommunities kana kuti vagare vanenge vachisarudza vanozvamirira kuparliament nekukanzuru. Ndo zvatakaona zvichiitika mwedzi yapfuura. Takaona kuti macommunities mazhinji vagari vakawana mukana wekusarudza ivo vachazvamirira. Tichazoudzwa munguva ichateera kuti vakazobudirira ndevanani.
Advocate Maere, vazhinji vari kukatyamadzwa nenyaya yavatendai biti. Pane zvamukatiudzawo here zvinofungwa nebato renyu pamusoro penyaya yavo?
President Chamisa neZuru chaiye vakataura kuti hapana munhu anoraswa kunze. Ukabviswa apa unonzi aiwa redeployiwa woenda kumwe. Munhu wese ane basa rekubata, nokuti basa riri pamberi pedu reswa 23 August rakakura. Basa rekuzotunga nyika zvakare rakakura. Munhu wese anenge aripo anowanirwa pake pekushanda. Saka macitizens nemachange champions ose vakagashira zvakabuda musarudzo dziripo kana kuti dzakaitwa. And tinenge tichizoudzwa mberi kuti zvichazofambiswa sei, ndiani achazoenda akamirira kupi, ndiani achazodeployiwa achienda kumwe.
Advocate Maere, munoti kuruzhinji rwevanhu?
tinoyambira vagari kuti tine basa huru ratakatarisana naro remswa 23 August, basa rekubvisa ZANU PF nekuzoisawo hurumende ine hanya nevanhu, inoisa ma citizens kana kuti vagari pamberi, ichitarisa zvakare zvido zvavo nekuti nyika itongwe zvakanaka nevatungamiriri vanotya Mwari, vasingabe, vanoisa zvido ne welfare ma citizens pamberi.
Vakafano bata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti vanorwisana nehurumende yeSudan vakapinda mumahofisi nemumba meumiriri weZimbabwe muSudan, amai Hilda Mafudze, vakaba zvunhu zvinokosha zvaamai Mafudze. Mugwaro kuvatori venhau, bazi reSudan rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoshora kurwiswa kwakaitwa muzinda uyu, richikurudzira kuti dzimwe nyika dzishorevo zvakasimbisisa zvaitwa nevanopfurikidza mwero. MuZimLive.com makare mune nyaya inoti vanhu vazhinji muZimbabwe vari kunetseka nekushiya pekugara. Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee regore ra2023 inoratidza kuti vanhu vazhinji vanorarama nekubhadhara pekugara kana kuti kuroja, vachiti zvikamu 50 kubva muzana zvevanhu munyika zviri kuroja. Newsday rinoti vanhu veZimbabwe, Malawi, Zambia neBotswana havachabhadhariswa mari yakawedzerwa kana kuti roaming pavanenge vabuda munyika yavo vachipinda mune nyika ipi zvayo paina idzi. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota rehurumende muhurumende yemuchakabvu vaRobert Mugabe vasevhi akasvikuwere vazivisa kuti vachakwikwidzavo kune kuve mutungamiri wenyika musarudzo dziri kuuya. Vakasvikuwere vakazivisa izvi mugwaro ravakanyorera zvizvarwa zveZimbabwe nezuro. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhega zvamunofunga.
Frank Guni veZANU PF, aiwa baba iwawo ndavapa sanga. Murume anotaura hei? Murume anotaura hei? Kuti ZANU PF haisvidi manje. Vaichatosvika pakudomo kutomuongorora kuti vakamhomira sei. Vataura chokwadi pane zvemabhizinesi bhizinesi izvi. Vataura murume iyi, vataura.
Makadi vana mukoma tanonoka Hwande, nana mukoma Blessing Zulu, nana mukoma Jonga, nana tete Ningirikini, vamwe vese apo vana musanganya. Nzwai kanyaya ripo inongodongobvunza kuti ko iyo ZANU PF chine gwadza chii kuti izonyanya kuda kutarisa hapwa dzeCCC kuti vari kufamba sei. Ivo zvavakaita zvavo pano vakavatevera here? Vakangoita zvavo vangadini, vangadyanana, vangaparadzana, vangatukana, vangaita zvavakaita kusvika nhasi, vamwe vapanduka vaakutipesa bhora musango. Vaionekwa nani vega? Ko ivo vaakuda kutarisa zveCCC kuti vazive kuti iri kuite iri kuite iri kuti zvozodii, zvozovapei, vozodii kwazviri? Hangavasiya nezvizvina neba. Ivo vakatopedza bhoo madhiri kusaidi kwavo. zveCCC cherekatungana cherekadi yagara zviriko izvozvo mumba kuti kana umwe angabviswa pachinzvimbo chaanga ichida zvinomubata, mara hazvirevi kuti hanzi kumubata kwazvamuita kuti hanzi kwaipi CCC achagoni kutovhoterwa kana achagoni kutotonge nyika nekuti vapesa. Iwa vakapesana vangadzingana chinotimba vangabvisa nani vakanzvina havanonge vangoripo zvavari kuti tinokunda asi vakabvisa vamwe magweta avo anovasimbisa. Saka zvisu hatinei nekuti hanzi kwaivanyinye kuti tanzi kwa CCC rikende kupi zvinoizvi hazvina nebasa zvokuti rikende kupi. Titori bho takatodaro ende zviri kutoita ende zviri kutofamba. Makadi henyu koko?
Izvo zvaitwa naChamisa naMahere naGifti kurasika kwavaita uku. Havangarasi mumwe wavo wechitema votora ma British vana makamu vachivaisa iko kuti munhu ngamire sire kwemunhu kutitidzira uko intimidation vagara vanga vasingachidi biti vakati kuti timurige zvakavanda shangoti vanhu ngavamire sure kwemunhu vagara vasingachimudi
Pastor Dio, mrisi. Ya, dano, natura wane triple siri. Ne like unga paneka chitsu, zimkati. Because, yu waru kutianzi tozo ziwisa mazita mso chitatu. Yeti chitatu ya chunduo po waru kuendesa mazita kunomination uko obvana unzwa. Saka, pane wamwe wanangano zinyu tozo au. Wano zukwanesa kudzo kaereku triple siri dikota ko... kuwapa zvinyuto izvozvo. Alright, kana vachinge wapa zvinyuto zvacho izvozvo, vanozokwanisa kuzvigadzirisa here yeti iwo mazita anenge ato anaunzwa kudaro. Saka vakazvigadzirisa vanozokwanisa kuchinja kandidhedhi iyai yavoisa uyo auya uyu here zvinhu zvacho. Amen. Ndibatsireiwo macitizens.
Pastudio, kwakadii kustudio 7 ikoko kuana mukoma tanano kawande na jonga kandemire wana Blessing Zulu Mercy team. Aiwa studio 7 ipiritsire hope, hai piritsire hope. Usina kuinzwa kutovati, usina kuinzwa studio 7 hadzibati hope. Uchingoinzwa chete, aiwa zvezvatodhakwa, habva kutovata. Ya munoti gonera studio 7 rambai makadaro nenhau dzechokwadi dzamunotipa ndomorisa timu rangu kusagambe kwama pretu kondoti yei wakomana pamberi netriple c ngapinde mukomana siyane zan pf zvinhu zvaoma izvi votai triple c munhu wese koko tinokudai studio 7
Maniru maswera seiko pa studio 7 apo. Ini ndiri kukumbirisawo zvikuru kuti audio yangu iyi ndisitsirewo kuna vamunangagwa Mutibvunzei kuti hanzi iri kudiko miri. Tiri kunzwa vachema-chema vamunangagwa vari kuchema nebusiness community ice. Kozvavariwozve vakati vachingopinda mupawa vakabva vati tek nebusiness community vakati taigadzirira vane mabhizinisi takugadzirirai shamhui nemunyu. Kwenga ndivo vakatanga hondo yacho wani. Takazviziva hedu kuti hazvipere mushe izvi. Vaakuchema izvi. Ko handiti kurwa here? Kondo vakatanga wani kupinda murinyi vakapfeka magrovos. Zvino kana vapinda murinyi vapfeka magrovos kana chatanga wakuti muraundi yechitu wakutanga kuti hanzi anorova kumeso. Muguru matosimba dzisimbe. Votosunga dzisimbe mukuru. Takazviziva hedu kuti tungamirira akachenjera chaye chaye haiti hondo nebusiness community. Business community ndiyo yakabata nyika mukuru. Hakuna kwamunoenda nehondo yenyu.
Komichi zvakaramba zvimwana wamai kwemudhisu zvakaramba ndozvazvoita ndimurambi zvake ari pajobhek apa yo navaguni tokutendai kutaura chokwadi manhere tahupfumi kuti pari kuresveka nepati yenyu yezani asi muiudzowo kuti gadzise kune zvepolitics uko ndo kune muzongozongo unokonzeresa kuti nyika yedu irege kumira zvakanaka ipapo manje vaudze chokwadi vamunangagwa kupolitics kuvanasikala vavaburitse zvese zvinodiwa zvose zvemasanctions zviya zviya ngavangogadzirisa zvinhu zvingofamba vaitewo sokuti munhuwo musvinhu makasumuka mose vanhu vezani muchimuudza vamudhara kuti mudhara apapo sezvamuri kuita zvaino mukangotaura zvokuti pari kureseka pamalitari polisi apo papi musingavaudzi straight mune moresa saka garai naye mudhara anogona kungopinda futi idipfe kana mukamugona kumuita zvakanaka but kana mukasamuudza achiramba achimhaya bani zvaari kuita pano pakatoipa isi tovambirako kusisi ikoko
pamusoro westudio 7 makadii kwevana mukoma tanonoka wande apo aisi pano tinofara hedu pano patiri ndine urombo nakoda uyo anozvitutuma dzacho zvirovadendende kutaura zvezano zvisina kana namaturo ose nhoroondo yavanoziva ndo yatinozva here kuziva nhoroondo kwavanoita ndo kuti tine kudya here hatisi kuguta tine nzara takafenga matumbu usada kutaurira zvenhando zvokuti udza kuti kwanzi nova nenhoroondo vezanupie zvine basa rei nevana veruzhinji rezinda chichamakanesa kwachiruku chichamakanesa kumasvuku chichamakanesa muharati chichamakanesa kwamudhari hapana kungowawata chete ngogona kufungudzira nekurova vanhu zvino tinoti tirovei asi hatimbochinguvhoti yedu mumwoyo yedu hamutitoreri muchagara makadaro nekutaura zvenyu zvezvinhoroondo zvenyu izvozvo
yeah.
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makumi nemakumi vapoteri vanobva kuAfghanistan vanonzi vari kupinda muSerbia zuva nezuva vane chinangwa chokuwana upenyu huri nani. Nyika yeTurkey ndiyo inonzi inowana vapoteri vazhinji pasi pose, kusanganisira vapoteri vanobva kuSyria vari kutiza hondo munyika yavo. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vacharamba vachitambira mamiriyoni nemamiriyoni evapoteri vazhinji vavo vachibva kuSyria. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanokurudzira kutaurirana pakati peAmerica neChina. Mashoko ava Blinken awa anobvumiwawo nehurumende yeChina. America neChina vari pakati pehurukuro dzokubvumirana nemashoko ava Blinken kuti vadzikise kusawirirana pakati peChina neAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi pose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day. Imwe nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu inoti upoteri hauperi, uchikurudzira nyika dzose kutarisisa nezvenyaya yeupoteri. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change harisi kubuda pachena pakushorwa kwaro pamusoro penyaya yavatendai BT. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeisindebele.